Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 12 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa nhasi arambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kumarondera. Sachigaro vebato riri kutonga reZANU PF amai opa muchinguri kashiri vanokurudzira vanhu mukaroyi kuti vavhotere bato reZANU PF vachiti hurumende ichawanisa vagari vemumaguta zvekudya pamwe nemvura yakachena kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokero kweguta guru reUkraine reKiev nekune mamwe maguta akawanda apo mauto eRussia aungana makiromita 25 kubva muguta guru iri Indre mingwe emisore na uzedu danasi ichibwa kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mapurisa nasi arambidza mutungamiri we Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kumarondera ndokuvapa maminitsi mashomanana ekuti vaudze vatsigiri vavo kuti vaparare. Frank Chikore uyo anga enda kumusangano uyu anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anga akapaka trafuti nezvamboko uye achifamba nembwa nhasi afomera kunovhara mikova yenhandare yenhabvu yeRudhaka Stadium kumarondera umwe manga anofanira kuitwa musangano navachamisa nevatsigiri vavo zviuru nezviuru zvevatsigiri veCCC zvanga zvauya kumusangano uyu zvazoswera zvichimba zviri panze penhandare iyi zvakamirira utungamiri hwebato razvo wanga waenda kumatare kuti nyaya iyi igadziriswe. Tavaza kuwa mkana ni mapurisa kutiva uzeva tsigiriva wa kutiva parare Vachamisa vata hapana chabuda kumatare kwa vanga vaenda
Vaenda kukot Nezuro Maloya daka enda kukot Ma jaji haifana ngari kukot haka shai kwa usiku wese Maloya haka peza usiku haka ngomiri rapa dora jaji Kusikila nasi mangwana Vazo enda zwe kuno kumaiswe Ndoko kwa tatiri Judgment ichinzi inzwike kuti ngaita musangano murunyara. We are a part of peace, a part of the rule of law. Hatiri kumhara nevanhu. Saka varamba kwataenda kukotu. Vati hazvigoni kuti muenderere mberi nemusangano. Tikadaiwa zvakanaka. Chindipai mukana ndinoudza vanhu. Kuti zvarambwa.
Vachamisa vati havadi zvemhirizhonga ndosaka vateerera kurapidzwa kwavaitwa nemapurisa vachiti kana bato ravo rikapinda mumasimba hapana mupurisa kana musoja achadzingwa basa vachiti mapurisa nemasoja vanofanira kushanda vasina divi ravakarerekera
mutambirwi gwinya uye ramangwana tisi hurumende mapurisa hachinjwe Mapurisa anoramba ari mapurisa. Masoja anoramba ari masoja. Chinochinjwa ipo impact.
Mutevedzeri wemutauri weCCC vaOstalos Siziva vaudza Studio 7 kuti vari kuenderera mberi nemusangano wavo kuDeliver Dzimu Stadium kuBedbridge mangwana zvisinei nezvaitika nhasi vachiti chinovashamisa ndechekuti ZANU PF iri kungoita musangano yayo pasina kana dambudziko.
VeZANU vari kutirawo kuita zvisi zvavanoita kuti isusu tisaungana. Asi yelo iri mumwe mevanhu. Asi yelo iri kutenderera kumamisha kwatati tiri kumuzarabanuku izevezeve. Vanhu vari kutaura togona kufeka matisheti atete akapiwa nekuti vanenge vachida kushandisa fie. Asi mumwe medu ndeye yelo. Imwe yaimbova red. Yakachinja musi watakaanaunsa on Wednesday ikaita yelo.
Mumwe mutsigiri weTriple C angauya kumusangano wanhasi warambidzwa nemapurisa uyu, amai Jane Chikandwa, vati kunyange hurumende yava Emmerson Mnangagwa yavarambidza vachamisa kuita musangano nevatsigiri vavo nhasi, hapana chazovamisa kuvhotera pavanoda.
Hazvisi munhu kuenda mubalot box kuti anovhotera candidate yaanoda. Chandoda kukudza ndechekuti muno mumarondera chimuti chine Triple C, tisine chimuti, takawina kudhara. Zvese zvavari kuita izvi kushandiswa because of Lawrence Katsiru namatereka vakada kupinda paMP neivo vanzanzi garwe chairman. Saka hapana havari kuona kuti ground havana. Ende sisi vagari vemuno ground havana ende havahwini.
Tamboedza kubata mutauro wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Asi mamwe mapurisa anga achirambidza veTriple C kuita musangano wavo, anga achiti ari kutyira kuti chirwere cheCOVID-19 chinogona kupararira kana musangano uyu ukabvumidzwa kuenderera mberi. Asi izvi zvanga zvipikiswa nevatungamiriri veTriple C vanosanganisira vaCharlton Wende navaAmos Chibaya pavanga vachitaura nemapurisa aya vachiti kana COVID-19 iriko zvechokwadi, bato rezano PF rinofanirwawo kurambidzwa kuita misangano yaro. Vari kukwikwidza musarudzo dzemabai elections dzekutsvaga mumiriri wemarondera Central Mparamende ndiva Caston Mateo veTriple C vaIgnatius Matereke vari kumirira zano PF pamwe navaWitness Muzavazi avo vari kumirira MDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 kumarondera, ndini Frank Chikore.
Sachigaro vebatwe riri kutonga rezano PF amai opa muchinguri kashiri vakurudzira vanhu vemukaroyi kuti vavhotere bato rezano PF vachiti hurumende ichawanisa vagari vemumaguta zvekudya pamwe nemvura yakachena. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi munhandare yechikangwe mukaroyi amai muchinguri kashiri vati vanhu vasatengese nyika nekuvhotera bato reCitizen Coalition for Change kana kuti Triple C.
Tisapfurirwe tichitengesa nhaka tigosimuka musi wa26 tichienda kunovhota. Ndinoda kutendai
amai muchinguri kashiri vatiwo vave kutobayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yechina kana kuti 40 dose kuitira kuti vasave nedenda ririko iri kuti vachengetedze nyika kuti isatorwe nebato reTriple C.
Endai munobayiwa isita kutoita chipo kuitira kuti tirarame tione kuti nyika haiendi kune iwawa wemaCCC watiri kuzwa.
Vato hurumende ichapa vagari vemumaguta magwaro enhaka yedzimba dzavagere kana kuti title deeds pamwe nekuvawanisa mvura yakachena sezvo paine hurongwa hwekuchera zvibhorani zvakawanda. Sezvo vanhu vakawanda varatidza kuti havana kunyoresa kuvhota, amai muchinguri kashiri vati vashandi vekwamudzviti vanofanirwa kuenda kune vanhu vachivapa zvitupa kuitira kuti vakwanise kuvhota. Mukuru wevanonzi inhengo dziri kudzoka kuzano PF kubva kune mamwe mapato mudunhu reMashonaland West vaWeston Kunonga vati vari kukwezva nhengo dzakasara kubato reMDC Alliance neCitizen Coalition for Change kuenda kubato rezano PF. Vaive nhengo yeMDC Alliance vaSpraga Chiwaya, vanova mukoma wevaimbove nhengo yeMDC Alliance yakafa muward 4 izvo zvakakonzera kuti muve nesarudzo dzemabyelection, vanoti vadzokera kubato rezano PF. Vachiwaya vanoti vari kushungurudzwa nenhengo dzeTriple C vachinzi vari kutengesa nekudzokera kubato rezano PF.
Muzimbabwe munomu vanyatsonzwisisa kuti tine bumbiro remutemo, mune inonzi Bill of Rights, mune section imomo Bill of Rights inonzi Freedom of Association. Ndiri kufamba munzira kushungurudziwa nevanhu vakawanda, hei vatendesa, hei vaita ikodzero dzangu gentlemen.
Nhengo yebato reTriple C muprovinsi vakuda kwache chigumo, vanoti zviri kutaura amai muchinguri kashiri manyepo vachiti bato ravo riri kuda kutounza utongi hwejekerere munyika. Kusangano wanasu wapindwa nevanu wanoshika zuru zishanu vabaku njimbo zose mudunu. Ndaka mira Studio 7 Mukaroi njini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, ZANU PF iri kuita mumwe musangano kwa Mutare mangwana uyo uchatungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri webato iri vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Ukuwo mutungamiri werimwe bato reMGCT vaDouglas Ngonzora vari kutarisirwawo kuita musangano nevatsigiri vavo muZimbabwe Grounds mumusha weHighfields muHarare. Kuti tinzwe nezvemusangano wavaMonzora, tabata mutauriri wavaMonzora Valoid Damba kuti tinzwe zvizhinji.
Panyaya yekuti tiite misangano nemarali zedu, takamborambirwa marali mairi ekuairport nemapurisa tisingazivi kuti zvikonzero zvakanga zviri zvei. Asi parali yemangwana takatendwa kuti tenderere mberi nerali iyoyo, tisingazivi kuti kana vachizotirambidza mangwana papa ground sezvo vanowanzo kuita kutumira mapurisa vachidispesa vanhu. But handisa ndasvika ipapo, tisatasvika ipapo, asi ndodayira kuti zvinobudirira mangwana. But ndinamutaura kuti takamborambirwa marali mairi pasina zvikonzero zvakabudirana nhasi asati aita rali yedu yekuairport.
Muri kuonawo sei zviri kuitwawo kune mamwe mapato ari kuchema kuti ari kukanganiswa?
Ndine hurombo mukoma, asi zvikonzero zvavane ndisingazvizivi zvavanenge vachirambirwa. Sematauro andiri kuita, ini handitauri ndakamirira mamwe mapato, ndotaura ndakamirira bato redu nevana veZimbabwe. Saka kuti ndizoziva zvikonzero zvavanenge vachirambirwa ivo handizivi, asi zvedu ndiri kutaura kuti ini handizivo zvangu. Saka handingadi kuti ndiende munhaurirano kana ndipinde mukutaura zvekukomenta kunge ndino ndaa spokesperson yemapato yese. Ndine bato rimwe chete randinorora, ndinokomenda ndiri ndakamirira vaMonzora.
Zvii zvamunotarisira kumusangano wenyu wemangwana?
Tinotarisira kuti isu vanhu vachabuda neuwando hwavo kuti uwanzwe meseji, nekuti isu hatipo nekuti titaure nyambo nekutaure mafanisi. Nyaya iripo ndeyekupa meseji yerusununguko, meseji yeeconomic emancipation, meseji yeunity, meseji yepeace kune vana veZimbabwe. Saka tirikukudzira kuti vana veZimbabwe wauye wanzwe meseji neudzamu rwavaMonzora.
Tinoona mumwe misangano yanga ichimboitwa navaMonzora kusina veruzhinji vari kuenda ikoko, havasi kubuda muuwando hwavo. Zvii zvamungataura pane izvozvo, uye munotarisira here kuti pane shanduko ingaitika mangwana?
Musanyanya kutarisa imimi mainternal party meetings anga achiitwa mumaschools, mumaprivate residence ndeemastructures. Saka kana iri rally is a different thing altogether. Nyaya iripo ndeyekuti ngatitarisei kuti kana tichiseparate rally neinternal party meeting.
Mutauriri wemutungamiri weMGCT vaDouglas Ngonzora, vaLloyd Damba vari parunare muHarare neStudio 7. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika nhasi kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweguta guru reUkraine reKiev nekune mamwe maguta akawanda apo mauto eRussia aungana makiromita 25 kubva muguta guru iri. Masairini anozivisa nezvekurwiswa nemuchadenga anzwikwa mumaguta akawanda usiku hwadarika achizivisa vagari nezvekurwiswa kwainge kuchazouya. Bazi rezvekudzivirirwa kweRussia rinoti raparadza kamba yemauto emuchadenga eUkraine iri pedyo neguta reVasilkiv. Nzvimbo inochengeterwa zvombo iri pedyo inonziwo yaparadzwa. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muUkraine rinoti mauto eRussia abhomba mosque iri muMariupol, umo manga makawanda vanhu 70 kana kuti 80. Vamwe vanga vari mumosque iyi vanonzi vanobva kunyika yeTurkey. Mikana yakawanda yekushandisa mukupiwa kwerubatsiro inonzi ichavhurwa nhasi mugovera kuwanisa vagari mukana wakachengetedzeka wekubuda nawo kubva kumhirizhonga iri muKiev, Sumi nemamwe matunhu.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa necovid-19 munyika, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa kubva zvatanga denda iri pazviuru 5,412 kana kuti 5,412. Vanhu 521,521 wakawanikwa vaine COVID-19 nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga munyika pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezviviri zvine makumi matanhatu nevapfumbamwe. Pavanhu vakawanikwa vaine COVID-19 nezuro, makumi matatu nevatatu kana kuti 63 vana vechikoro. Vanhu vachiri kurwara neCOVID-19 vakasvika pazviuru zvishanu nemazana maviri negumi nevapfumbamwe 5219, makumi matanhatu nevana vavo kana kuti 64 vachinzi vari muzvipatara. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Reuters inoti sangano renhau reSPA razivisa nhasi mugovera kuti Saudi Arabia yauraya varume makumi masere nemumwe kana kuti 81 mukati memaawa makumi maviri nemana adarika, kusanganisira vanomwe vekuYemen nemumwe chete wekuSiria nemhosva dzinosanganisira dzeugandanga nekupfurikidza mwero. Uwandu uhu hwapfuura hwemakumi matanhatu nevanomwe hwakaziviswa munyika iyi hwemugore rose ra2021 nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 27 vakaurayiwa muna 2020. Sangano renhau reReuters rinoti gwenya renyuklia ranga rakambononotswa zvakanyanya remufinland reOlkiluoto 3 ratanga kuedzwa kushanda kwaro nhasi nekuisa moto wemagetsi mugwenya renyika, izvo zvinonzi nevari kurishanda veTVO zvichaderedza kutengwa kwemagetsi kubva kunze uye kudzikisa mutengo wemagetsi. Iye zvino toenda kuna Mavelas Mushanganya uye weStudio 7 achitipa chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Nhasi Mavelas aita hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa reLead muzvare Linda Masarira.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro nevamwe madzimai vachange vari musarudzo yemabai elections.
Nemusi wa9 kurume 2022, ini Linda Tsungirai Masarira semutungamiri webato reLabour Economists and African Democrats ndakanyorera mutungamiri wenyika ino newezanu PF President Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa nemapresidenti zvakare anokwana kuita magumi manomwe vanosanganisira vaPeter Ndlovu veAll People's Party, vaNelson Chamisa veCCC, vaDouglas Monzora veMDCA, Federation of African State Party, vaJoseph Busha veFree Zimbabwe Congress, vaNefakare veMati, vaPeter Munyanduri veNew Patriotic Front, vaCharles Muchineripi Mutama vePatriotic Zimbabweans, vaKwanele Hlabangana veRepublican Party, vaDaniel Shumba veUnited Democratic Alliance, vaMai Elizabeth Valerio veUZA neveZimbabwe Labour Party Langton Machoko Tsamba, tichikumbira kuti tigone kunosangana sevatungamiriri vemapato vari kuparticipata mumabai elections muswa 26 March gore rino.
Sei makafunga kuti munyore tsamba iyi uyezve inobatsira sei?
Tsamba iyi ndakainyora kuburikidza nekuona kuti violence, kurwa kusawirirana nekusaremekedza vanhu vane muono wakasiyana zviri kuramba zvichiwedzera mukati menyika yedu, zvichiita kuti sarudzo yatiri kuda kunopinda isava sarudzo iri free, isava sarudzo iri fair, isava sarudzo inoita kuti isu vana veZimbabwe tiyanane chero tine muono wakasiyana. Ndakapa zvakare mufananidzo kuti kana mumhuri yatinobva tichigona kuenda kumakereke akasiyana setichiramba tiri mhuri, chiri kuti tadzisa kuyanana semhuri yevana veZimbabwe kuti tive nemuono umwe chete wekuvaka nyika yedu chero tine muono wakasiyana pane zvematongerwo enyika. Ndakakumbira zvakare kuti tigone kunogara pasi sematungamiriri vemapato iwayo tichionesana kuti totaura sei nevanotitevera kuti vazive kuti tiri vana vanyamunhu tiri nyika imwe chete kupikisana pane zvematongerwo enyika zvirevo tava vengi kana kuti tinosvika pakunorwa zvekusvika pakunorasa upenyu sezvatakaona zvakaitika kukwekwe masvondo apfuura chinhu zvinoshungurudza chaizvo kuti kana yanguva yekukampeina kuenda kumaelections nezvematongerwo enyika vana vanotanga kurwa pachavo vanhu vanogara munharaunda imwe chete vachirwa pachavo vachikuvadzana vachidzingana mudzimba dzekugara
shuwiro yenyu ndeyei mushure mekunyora tsamba iyi
zvakatikoshera sevana vanyamunhu kuti tigogona kubatana pamwe chete sevatungamiriri tichirakidza vanotitevera kuti tinogona kushanda pamwe chete chero tiine muono yakasiyana maererano nezvematongerwo enyika saizvozvo ndakagona zvakare kuti ndidombe mukati metsamba iyoyo kuti mugore ra2018 mapato ese akasaina inonzi peace pledge vachitaura kuti vachava vanhu vanenge vachifamba vachitaura kuti vanovatevedzera kuti ngatigone kupinda mumaelections musarudzo netsitsi nerunyararo nerudo tisingatukane tisingapopotedzane tisingarovane saka zvakare ndaitokumbira mutsamba iyoyo kuti tidzokere kuchibvumirano chatakaita papeace pledge chekuti tigone kunoita sarudzo isina bopoto isina kurwa isina kuurayana
bumbiro remutemo wenyika rinoti nenyaya iyi
mubumbiro redu remutemo section 48 munotaura nezve right to life kodzero dzemuchizvarwa chega chega chemuno muzimbabwe kuti chive neupenyu upenyu hwacho husaputswe kodzero iyi tinoiona ichiputsika zvikurusa kana kuine sarudzo saka chitori chikumbiro chedu selabor economists and african democrats kuti vakuru vemapato nevese vanotevedzera mapato vagone kunokoshesa section 48 nekodzero dzemunhu wese wemuno muzimbabwe Section 58 zvakare yebumbiro remutemo wedu tinoona richityorwa Section 58 inotaura nezvema rights to freedom of assembly and association kodzero dzechizvarwa chega chega chemuno muZimbabwe chekuungana nevaanoda nekutevedzera bato raanoda zvinozosingiswa zvakare muSection 67 yeConstitution yeZimbabwe muchitaura about my political rights kuti chizvarwa chega chega chemuno muZimbabwe chine kodzero yekutevedzera kufoma pati yavanoda nekusapota pati yavanoda vasina kumbunyikidzirwa kodzero dzavo zvatinoona mukati menyika ino zvekuti vezano vanoti titevere isusu mukasatitevera tokurovai veTCC vachiti asingatevere TCC mutengesi kana kuti ndewezano zvinhu zvese izvozvo kutyorwa kwekodzero rebumbiro remutemo wedu
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Tinotenda zvikuru Marvelous nechirongwa chako chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa upenyu hwedu. Tine hurukuro nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu pamusoro pezviri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu nematano avari kukurudzira kugadzirisa dambudziko iri.
Makadasa kuparurwa kwakaitwa mabudgets nemakanzuru enzvimbo dzakasiyana siyana zvinokatyamadza zvinoita sokuti makanzuruwo anoraramawo munyika yavo isingararame veruzhinji isingararame vemabhizimusi mukatarisa kukwidzwa kwakaita maresinesi ndofunga panguva inoiyi kubva pa11,000 Zimbabwean dollars kana takatarisana nharaunda yekanzuru yeBulawayo City Council vakakwidza mutero yemaresinesi ezvitoro kuendesa pa293,000 Zimbabwean dollars saka ukatarisa kuti kana zvinhu zvichinge zvakwira zvakapetwa kakawanda kudero zvinoratidza sokuti tiri parumana nzombe vatengi nemabhizimusi nekuti mukatarisa even nzvimbo dzinopakirwa motokari dzakakwirawo zvakare mumakanzuro akasiyana siyana
asi muri kuonawo here upfumi hwenyika huri kukura Mutashu
tichinanavira kutarisana nekukura kuri kuitawo ikonomi yedu tinotarisira kuti pachawanda zvinogadzirwa muno uyewo nekuzosunungurwa kwakaitwa maboda kuvhurwa kwakaitwa maboda tinofunga kuti zvichaita kuti pange paine makwikwi iyo yatingati competition pakati pezvinhu zvinogadzirwa muno nezvinhu zvinenge zvichibva kunze kwenyika. Izvo zvatinotarisira kuti zvinogona kuderedzawo mitengo sekuti nyika yanga yakavharirwa. Tingati yanga yakavharwa kwenguva yakareba kubudikidza nekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Zvinova zvaiita kuti vanhu vasare vasina sarudzo yekuti votenga zvipi nokuti vanenge vachingozomanikidzirwa kunge vachitenga zvinenge zviripo pamasherefu nekuti ndo zvinenge zvichiwanikwa. Sokuti zvinhu zvinogadzirwa kunze kwenyika zvanga zvisinganyanyopinda nemukana yaitarisirwa nekuda kwekuvharwa kwanga kwakaitwa maboda.
Zvii zvimwe zvingadai zviri kukwidzawo mitengo munyika?
Tinotarisa isusu kuti dzimwe nyika dzatinotengawo zvinhu zvekugadzirisa zvinhu zvatinotenga mishina dzakakwidzawo mitengo. Mukatarisawo mafuta edizeri nepeturu akakwirawo pasi rose. Uye nauye inflation ndofunga mukatarisa kunyika dzakawanda dzakafanana nenyika hombe chaidzo vanana America. Mitengo yezvinhu kusanganisira neinflation hazvina kugadzikana zvisina kumbobvira zvaitika munguva yakareba chaizvo munhoroondo yeikonomi yenyika dzakadaro. Ukaendawo kunana China zvimwe chete izvozvo tinoona kuti zvinhu zviri kukwirawo zvichinanavira kukwira. Uyewo muno macho tine zvinhu zvakasiyana siyana zvinosunda mitengo.
Saka izvi zvingagadziriswa sei vamutasho?
Kugadzirisa izvi tichabatirana pamwe chete kuwedzera nharaunda inotambirwa mari yemuno yezim dollar. Saka tikuda kuti mari yemuno ikwidziridzwe uremu hwayo uye ishandisike panzvimbo dzakasiyana siyana. Ndosaka makaona juti redzimotokari kune vanenge vatenga dzimotokari. Ndofunga pari zvino chikamu makumi mashanu kubva muzana unokwanisa kubhadhara juti nemari yemuno. Imwewo rutivi rwakaenzana nechikamu ichocho wobhadharawo maus dollars. Saka matano atiri kubatirana pamwe chete nehurumende kuedza kuti mari yemuno iwane mukana wepakawanda painoshandiswa. Ndozvazvichiita kuti inyanye kuramba ichiderera uremu hwayo. Saka ikaderera uremu mitengo inobva yakwira uye dhora rekunze rikaramba richirema mitengo inobva yaremera veruzhinji nokuti vakawanda vanenge vachitambira mari yemadhora yemuZimbabwe. Havasi makambani akawanda ari kukwanisa kunge achibhadhara maus. Ndodavira kuti ndosaka muri kuonawo kuti panguva inoi hurumende inenge iri mushishi kutaurirana nevashandi vayo macivil servants kuti ndezvipi zvingaitwe kuti varambewo vari pachinzvimbo chakakwanirana chekuti vakwanise kunge vachiraramawo upenyu unenge hunotiremekedzekei.
Tinotenda vamutashu. Manga makateerera kumutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na8pm tichakupai chirongwa chatiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dzemapai election dziri kuitwa mwedzi uno. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi muchitumira mibvunzo yenyu muchishandisa mashoko shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisa anoti 909am 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muguro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909am 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa nhasi arambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kumarondera ndokuva pamaminitsi mashomanana ekuti vaudze vatsigiri vavo kuti vaparare. Sachigaro vebato riri kutonga reZANU PF amai Opa Muchinguri Kashiri vanokurudzira vanhu vemukaroyi kuti vavhotere bato reZANU PF vachiti hurumende ichawanisa vagari vemumaguta zvekudya pamwe nemvura yakachena. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuitika kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokero kweguta guru reUkraine reKiev nekune mumwe maguta akawanda apo mauto eRussia aungana makiromita 25 kubva muguta guru. tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vowenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Só com isso, cara.